Vaziyazivisa kuti pamusoro pekupa nepenyuro dzenharaunda maresinesi gumi munzvimbo dzavadoma vachapawo zvivhitivhiti maresinesi matanhatu uyewo maresinesi gumi nemapfumbamwe kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvekutora nhau. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatabani Moyo vati kunyange hazvo bandiko rehurumende iri radeedzera maresinesi vanokashamadzwa nekudomwa kwenzvimbo dzichapuwa maresinesi nepenyuro dzenharaunda vakati zvazvina kujeka kuti sehurumende iri kuda kupa dzimwe nzvimbo dzimwe dzisiri kupiwa. Vamoyo vanoti havagutsikani kuti hurumende ichapa maresinesi aya zvakasununguka sezvo vatodoma nzvimbo dzichawana.
Kwavatotanga kutaura vari kutotaura nematunhu avaruda kuipa macommunity radio stations. Zvinongoreva kuti zvakatoitwa kare, nekuti kana mati imi muri kuisa kubhinga, kana bhinga isingadi kutepenyura zvinorevei? Kana Harare mamasiya mune vari kuda kutepenyura mavarambidzirei? Kana Bulawayo mamasiya mune vanoda kutepenyura mavarambidzirei? Saka vari kuratidza kuti vane nzvimbo dzavakatotarisa kare.
Vamoyo vatiwo zvichaomera vari kuda maresinesi zvakanyanya kuti vakwanise kushanda sezvo mutemo uri kugadzirwawo Broadcasting Services Bill usingavatenderi kupiwa mari nevekunze inodarika zvikamu makumi maviri kubva muzana. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaive mutori wenhau Dr. Pedzisai Ruhanya vati vachatenda maruva vadya chakata. Varuhanya vatiwo kutepfenyura kunoda mari yakawanda zvakanyanya vakati kana hurumende ine chido chekusunungura masaisai inofanirwa kudzikisa mari dzinodiwa pakuwana maresinesi.
Pakamboopeniwa maradio licenses aiswa kumatowns, government yakapa vanhu vane chokuita neruling party oro vari associated neruling party. Saka although chiri chidanho chakanaka, chitsvambe kuri hurumende ndechekuti kuchapuwa here macommunities anenge asiri linked kuzano, ende mari dzinokwanisa kunetsa vanhu vakawanda. Vamwe vanokwanisa kupuwa malicense vototadza kubhadhara malicensing fees acho.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati kunyange vari kugamuchira shuviro yekuwedzerwa kwevanotepfenyura munyika vati vanoda kuti maresinesi awo apiwe zvejekerere. Vati pari zvino vari kutoshamiswa kuti imwe terevhizhini yeZim Papers yatova nemishina nechekara yekutepfenyura maresinesi asati apiwa.
Boka reZim Papers vanhu vava vanedzive Herald, veSunday Mail, Star FM, Diamond FM vati vane mishina yose yekugadzirira kuita zvivhitivhiti. Zvinoreva kuti vakatoudzwa kare kuti munishange muri vevamwe vanhu vanofanira kunge vachipuwa chivhitivhiti. Izvozvo hatizvifariri isu sevamiriri vepalamendi.
Vachikwinya vatiwo vachaongorora mari iri kudiwa kunyorera maresinesi iyi vakati shuviro yavo ndeyekuti idzike zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzakaita seKenya. Kunyange zvazvo vamwe vari kugunununa nenyaya yemaresinesi aya, kune vamwewo vatambira danho iri nemufaro. Mukuru weGreat Zimbabwe University Campus Radio vaGolden Maunganidze vati vatambira nemufaro kudaidzirwa kwemaresinesi uku vachiti zvichavabatsira kubudisa vadzidzi vane unyanzvi hwepamusoro.
Great Zimbabwe University tine mufaro mukuru kana hurumende ichitidaidza kuti tiapply license yeCampus Radio. Ndizvo zvatanga takamirira kubva kare uye takagadzirira kuti redhiyo iyoyo ishande ichibatsira community kuti inzwe maresearch anoitwa nemaprofesa nemadokta epayunivhesiti zvigobatsira nharaunda.
Mumwe mugari wemuHarare vaStanford Nyatsanza vati vafarira zvikuru zvaitwa nehurumende.
Hurumende yavamunangagwa yakuratidza kuti iri kuita zvinhu zvakasiyana nehurumende yainge iripo. Zvinova zvinhu zvatino da kutenda chaizvo nekunyaya yekuti access to information inyaya yakakosha chaizvo.
Mumwe mutori wenhau muzvare Margaret Chinowaita vatiwo vafadzwa nedanho iri sezvo kuwedzera kwevanotepfenyura kuchirevawo mabasa kune vatori venhau. Vakurudzirawo vanhukadzi kuti vanyorerewo maresinesi aya.
Ndikangokurudzira kuti madzimai vakwanise kutorawo, madzimai vari mumidia imomo vakwanise kutorawo iwo maresinesi acho ari kutaurwaya.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti nzvimbo dzadomwa idzi hadzisviki masaisai kune nhepfenyuro nezvivhitivhiti zviriko, nekudaro ndidzo dzinoda kutangwa.
Tine zvikumbiro zvakauya through parliament zvenzvimbo dzisina redio yemuzimbabwe zvachose asi vanhu ivava vachigara muzimbabwe saka tine nzvimbo dziri kumucheto kwenyika kunana Plumtree nedzimwe nzvimbo kunana Darwin ikoyo kwakusina redio yezimbabwe zvachose ndo kwatiri kuprioritiza ikoko iri business zairi hariitwi nevarombo iri ibusiness rinoitwa nevanoda kuita mari vanotarisira kuti vanga vachiwana pundutso pakurana business iro saka zvatiri kuita nezvekuti mari yanga ichichajwa mumaus yanga iri 18,000 saka mukaapplyawo mukamaapplyawo 18,000 necurrent exchange rate yeus nezim dollar zviri kukupai roughly an approximate amount
aka ndekekutanga kubva zvaumbwa bhazi kukoka vanoda kutepfenyura nepfenyura dzenharaunda kuti vaise mapepa ekupiwa maresinesi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.